utano rakanaka kuti hurumende yaati irira zveutano nevanhu kuzuva kuti ifunde yedu takarirwira inhaka yatakasiyirwa nemadzitateguru edu. Asiwo zvekare panoratidza kuti pane dambudziko ririko paadministration urongwa hwezvemainzi muzimbabwe nekuti zviri kutaurwa nemainzi ministry kuti nzvimbo yamuri kumaina haina kuvhurirwa kuti imainwe kana kuti iitwe exploration nekuti misha yevanhu iripo uye hamuna mvumo. Izvi ndo zvingadai zvakaitwa pekutanga kuti vasati vanyorerwa gwaro rekuti endai munotsvaga zvamuri kuda ikoko. Taifanira kutanga patarirwa kuti nzvimbo yacho iri open here kuprospecting. Saka zvaakuita sekuti vachina vari kuzvifungira vega kuti ndaakuenda kunotsvaga vakadzi maminerals. Ministry iri kuita sekuti yakatozovhunduka yaakunzwa vanhu vari kuti tashungurudzwa nemachina kuno. Saka pane dambudziko ipapo rekuti due process of the law haisiri kuteedzerwa. Angu wamadira tizange dai vanhu vasina kutoita zvejambaja hatisimwe kune tsamba iyanga ichanyorwa kuti machina vasuduke kubva kuzuva.
Tinoona kuti iyo vekambani yeHeijin vapiwa kusvika musi wa6 zvita kana kuti 6 December kuti vange vachipikisa danho rebazi rezvezvicherwa iri. Tingaona here vachitora matanho iwayo ekupikisa?
Zvinogona kudaro asi handifunge kuti kana vakakwana vanoda kuti vapikise danho ratorwa nehurumende uye vachida kurovedzera kuti vane kodzero yekutorera vanhu minda yavo nekupfuura kodzero dzavo dziri kukumbiro remutemo. Ndofunga kuti vachataura nehurumende kuti tichagreen pass pekuti tiende kunochera zvavanga vachida kuchera kuuzumba ikoko.
Tinoona kuti haisi nzvimbo yeuzumba chete iri kusangana nematambudziko kuti vemakambani vari kupinda vachichera zvicherwa mugere vanhu. Zvii zvingataurwawo kana zvingaitwawo nevamwe vane matambudziko akafanana naiwayo?
Ukatarisa zvakaita vanhu vokuuzumba vakakunda kutya ndokubatana madzishe avo madzimambo avo vagari veko vachitaura pamakamera kuti machina ndaati kuno. Dzimwe nzvimbo dzinofanira kudzidza kubva kuvanhu vokuuzumba.
Kune vamwewo vamaguhu vane pfungwa yekuti hurumende yatora danho iri nekuti nyika yakatarisana nesarudzo. Bato riri kutonga rezano PF rinogona kunge ratya kurasikirwa nemavhoti arinombowana muuzumba. Munotiwo?
Hangu mapoliticians always vanofungawo pamusoro pemaelections anenge achiuya. Asi apa ndinoda kuti ndipatanure politics neadministration. Zvaitika apa iministry of mines uye havana kungonoita rali wobva wataura kuti machaina vakubva muno. Vanyora zvinhu zviriko nerekodi. Vakota mutemo Mines and Minerals Act yekuti chero ani naani zvake achakanganiswa kugara kwake nekuda kwevanhu vanouya vachida kuchera muvhillage kana mumisha make anokwanisa kuenda kukoti akatobata gwaro reministry of mines raanyorerwa machaina ari kuzumba.